Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Sangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 12/2021 makateerera ku Studio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inodzika mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu mukariba neHurungwe mudunhu reMashonaland West kwemasvondo maviri zvichitevera kukwira kwehuwando hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 mumatunhu aya. Bato rinopikisa reMDC Alliance rinoparura chirongwa chekukurudzira madzimai kuti atore zvigaro munyaya dzezvematongerwo enyika uye izvo zvichitungamirwa nekomiti yaumbwa nebato iri muHarare nhasi. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanosangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Mhuri yenhabvu muZimbabwe iri mukuchema zvichitevera kushaya kwemutambi wenhabvu aive nemukurumbira David Mandigora uyo akavewo zvakare mutambi wekutanga kutora mukombe weSoccer Star of the Year nyika yaiwana kuzvitonga muna 1980. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inotora matanho ekuvhara kwemasvondo maviri matunhu madiki eHurungwe neKariba kuMashonaland West nekuda kwekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 mumatunhu aya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vana vanoti Bona Mutsahuni Mugabe, Belamai Chatunga Mugabe naTinotenda Robert Mugabe vakanyorera dare raMajor Street muChinoyi kuti vari kupikisana nemutongo waMambo Zvimba. Mugwaro rekuzivisa matare kana kuti notice of appeal rakadhindwa nezuro. Vana vava Mugabe vanoti Mambo Zvimba vakaita zvisiri pamutemo nekunzwa nyaya iyi yainge yaunzwa navatainos munongovere. Gweta revana vava Mugabe vafunga ichimwa murombe vabvuma kuti vari kufambisa nyaya yava Mugabe. Vati vari kupikisa mutongo vachiti Mambo Zvimba havaifanirwa kunzwa nyaya yakadai sezvo vasina masimba acho uye hurumende yakabatsira mukuvigwa kwava Mugabe.
Nyaya ingori kunde kuti judgment yakapuwa naMambo havasi kutendana nayo uyezve zvikonzero zvokuti havatendana nazvo zvekutanga ndezvokuti mutongo wakapuwa naMambo haakwanise kupa mutongo uwo pamutemo une matare neimwe mitemo inokwanisa kunge ichipa mutongo uwowo kana zvichikwanisa kunge uchipa mutongo uwowo. Saka muchi chekutanga ndechekungoti Mambo vakatonga nyaya isingafanirwe kunge ichitongwa padare raMambo. Zvimwe zvokuti chii chakaitika nekudii zvinotaurwa nemhuri nekuti ndiyo ine masimba ekutaura zvakaitika pa kwa former president zvakataurirana zvakakonza zviitike ende munofanira kuziva zvakare kuti rukuru rwakange rutonei hurumende mukati.
Vachimwa murombe vachinyaya iyi chanzwikwa muChinoyi musi wa29 chikumi.
Gwaro zvatakapuwa zvinova kuti mhuri haisi kupindura nazvo izvo zvimagweta tinenge tichiona kuti mutemo unoti kudii. Saka pari zvino kune nyaya ichanzwikwa musi wa29 June kudare ramajesti zvireva kuti dare rekuona kuti zvakaitwa naMambo ndizvo here kana kuti handizvo uye Mambo vaifanira kutonga nyaya idzi paumambo here kana kuti dare raMambo harikwanise kutonga izvozvo. Saka hapana zvatingataurirwa nguva ino asi tiri kutongomirira kuti musi wa29 June panonzwikwa nyaya kuti nyaya inofamba sei.
Taeza kubata mambo zvimba kuchitinzwe kuti vachaita sei sezvo mutongo wavo wave kupikiswa asi munhu adavira mbozhanhare yavo asina kuda kuzivikanwa ati mambo havana chekutaura sezvo vasiri ivo vakazvipanyaya achiti tibate mumhangari vamanongovere avo vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Vamanongovere vakamhangarira amai Grace Mugabe kwamambo vachivapomera mhosva yekuti vainge vaviga vamugabe pamba pavo izvo zvisingabvumirwe netsika yemazvimba. Mambo Zvimba vakaona amai Mugabe vaine mhosva ndokupa mutongo wekuti varipe matsiru mashanu nesheshe yembudzi uye kuti mutumbi wavamugabe ufukunurwe kuitira kuti uvigwe kuNational Heroes Acre. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Zvichakadaro, mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vanga vachitarisirwa kutaura kuvatori venhau manheru anhasi pamusoro pematanho ekudzivirira kupararira kweCOVID-19 munyika. Pataenda pamhepo, tangatisati tanzwa kuti zvii zvavasunga kuti zviitwe. Bato rinopikisa reMDC Alliance raparura nhasi chirongwa chekukurudzira madzimai kuti atore zvigaro munyaya dzezvematongerwo enyika, uye izvi zvichatungamirwa nekomiti yaumbwa nebato iri muHarare nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachizivisa nhengo dzekomiti iyi yeSmart Gender Drive Task Force, mumwe wavatevedzeri vemutungamiri weMDC Alliance amai Linet Karinyikore vati bato ravo ratora gano iri nekuti madzimai mubato ravo achiri kumashure munyaya dzematongerwo enyika. Vati komiti yaumbwa nhasi ichitsigirwa nemutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa ichafamba nenyika yese ichikurudzira nekusimbisa madzimai kuti atore zvigaro mumabasa nemune zvematongerwo enyika. Vati vanoda kuti madzimai atore zvigaro 50 kubva muzana pazvigaro zvese muparamende kana makansoro. Act 1. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvematunhu zvekare varimeya veHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda kusimudzira madzimai zvakasimba, ndosaka raumba komiti iyi. Vati madzimai anosangana nematambudziko akawanda panyaya dzematongerwo enyika, uye MTC Alliance inoda kugadzirisa matambudziko aya kuburikidza neSmart Gender Drive Task Force Act 2. Imwe nhengo yekomiti yamaikuzai Kadzombe vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nekudomwa kwanhengo yekomiti iyi, uye vavimbisa madzimai ese muZimbabwe kuti vachavamirira nerudo rwavo rwese. Vati vanoda kupedza matambudziko akaita sevakasangana navo pavakasarudzwa kuvakansura weguta reHarare. 83. Dzimwe nhengo dzekomiti iyi ndivasiso zvidzai, vamurisi zvidzai, amai Sheriedenga, amai Ellen Sheriedenga, amai Monica Mukwada, amai Precious Ndlovu namuzvari Cecilia Chimbiri. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Mwonzora vakasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga neZuro kumuzinda weState House. Mutauriri wavaMwonzora vaLloyd Damba vanoti vaMwonzora vakasangana nemutungamiri wenyika semutungamiri wevanopikisa muParamende, uye vakabva vatora mukana uyu kusvitsa kumutungamiri wenyika pamire bato ravo panyaya yenhaurirano. Studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwewo divi ravaMnangagwa panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita navaDamba.
Ichokwadi kuti vakasangana, asi mnyama wakasangana na ndimu nuzwa kutiwa mwonzo la ndi umtunga miri we opposition party in parliament ya Zimbabwe. Saka vaino presenta makritensha wazao izuripa tradition ya parliament ni utongiwe chikiri rungurimu Zimbabwe. Asipa mkana iwo yu wakabotula mkana kutiwa present position paper rebatori MDC reku bunza kutuna dialogue. Aka bwa presidenta zvano tarisira nezvatiri kudari zvati kutarisira kuti tinangonga tichinge tichiwana maringeri yayo yenhaurira kana kuti dialogue pachirungu zvati kutaura mazuva ese kuti Zimbabwe kuti inge ichibudirira vana veZimbabwe ngavangu vachitaura nepachezvavo kuti dzimwe nyika dzikwanise kuuya muno munyika inyaya yekuti hatitokwanisa kutaurirana saka ndopatasvika kuti ndotaura kuti titaurirane nezanupf nehurumende yezanupf.
Tinonzwa hurumende pamwe nezanupf vachitaura kuti vanoda nhaurirano vanopinda mupoland asi tinoona kuti vamonzora havasi mupoland pakamira sei ipa.
Chekutanga hatishore poland nekuti poland I think ndo mawambiro ekuti vana veZimbabwe vangu vachitaurirana. Asi mukatarisa imimi constitutive document repoland rinotaura iro kuti izvo pane anonzi mapolitical actors avari kudefina sepolitical actor munhu akakwikwidza sapresident mumaelections a2018 saka nhaurirano dzatiri kuda dzejekerere. Munoona kuti dzinobva dzabvisa vaya vaya vari kunzi havana kucontesta maelections a2018. Tiri kuti madzishe anofanira kunge ari pati yedialogue. Tiri kuti Labour inofanira kunge iri pati yedialogue. Vadzidzi vanofanira kunge vari pati yedialogue. Zimbabwe ndiye machechi. Zimbabwe ndiye matraditional leaders. Zimbabwe ndiye Labour. Zimbabwe ndiye vadzidzi. Zimbabwe ndiye varombo. Zimbabwe ndiye vanhu vazhinji vakasangana.
Saka vamunangagwa vakapindura kuti ipa nezvese zvamataura izvo.
Vamunangagwa vakagashira position paper redu vakati ivo vachadzoka kwatiri vada kutipindurawo paragraph by paragraph.
Zvii zvamuri kuitawo kuunza nhaurirano nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa vakaitawo sava Nelson Chamisa weMDC Alliance?
Tinoda kuti isu hapana watinosarudza isu nekuti munhu wese mwana weZimbabwe achaita kuti Zimbabwe ibudirire. Hakuna watinosarudza, hakuna watinoshora ende hakuna watinovenga. Chatiri kuda musangano wedu nenyika, nyika pamberi vanhu kumashure. Hakuna watinoti hatiti kutaura naye, tinoda kutaura nemunhu wese. Vane Nelson Chamisa vakasununguka kuti vataurawo kuti izvo tinoda kutaura neni. Isu chisitotaura neni nekuti hazvina hazvibatsiri kuti tinge tichidaidzwa kuLondon, tinge tichibatsiri tichidaidzwa kuCapitol Hill kuUnited States kana kudaidzwa kuSouth Africa tichitaurirana. Asi isusu tiri vana vemunhu mumwe chete, hakuna watinoramba isu, tinoda munhu wese.
Mutauriri wemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora, vaLloyd Damba vari parunhare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden inoti ichazivisa nezveurongwa hwekubatsira nemari zvirongwa zvekusimudzira zvivakwa munyika dziri pasi nedziri pakati hwakagadzirwa kukwikwidza chirongwa cheChina cheBelt and Road Initiative. Vanhu vemuAlgeria vari kuvhota nemugovera musarudzo yeparamende yakasika kuitwa mushure memakore maviri ekusagadzikana mune zvematongerwo enyika. Kunyange hazvo vanorwira utongo hwejekerere vakurudzira kuti veruzhinji vasavhota. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Uko ndiri kutepfenyura ndiri mumba pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemutungamiri wesangano reLead Muzvare Linda Masarira. Muzvare Masarira vachange vari kutipawo pfungwa dzavo pamusoro pechirongwa chatiri kuona chiri kuitwa munyika nemakanzuru emuHarare nemuchitungwiza ekuputsa zvivakwa zvevanhu panguva ino yeCOVID-19. Vari kuputsirwa zvivakwa izvi vazhinji vavo madzimai. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Masarira. Munoona sei zviri kuitika panguva ino yeCOVID-19 pamusoro pekuputswa kwezvivakwa zvevagari vemuHarare nekuchitungwiza?
Panguva ino yatiri hatione chiri chimiro kana chimisikidzo chakanaka chekuti dzimba dziwanikwe dzichinoputswa nekuti tagara mukati meguta reHarare rino mune shortage accommodation kutoshaikwa pekugara chaipo zvakare aya ari kunzi illegal tuck shop tikatarisa kuti mabasa chaiwo asikuwanika ndopari kutoraramira mhuri dzakawanda kuti vagone kunowanawo mari dzemaschool fees nezvakadaro
zvii zvamunofunga kuti zvingadai zviri kuitwa nemakanzuru emuHarare nemuchitungwiza kune avo vari kuwanikwa ivo vachivaka munzvimbo dzavari kuti ivo hadzina kufanira
ndinoona sekunge zvanga zvakakosha kupa dzidziso kune avo vari kuti vari kuita maillegal tuck shop kana kuti havasi kuoparidza zviri pamutemo kuti zvii zvavanofanirwa kugadzirisa kuti vagone kunoramba vachienderera mberi nemabhizinisi avo iwaya dzimweni dzenguva hurumende haifanirwi kungoramba yakateedzera mitemo yakaiswa nguva yatanga takapambwa pfuma navarungu patanga tiri mucolonization mitemo inofanirwa kusandurwa kuti igone kunochengetedza zvarwa zvezimbabwe kuti vagone kunozvigadzirirawo pfuma yavo tikaramba tichateedzera mitemo yakasiyiwa kana yatakatora kuadhopta kuvarungu hazvisi kupa chimiro zvakanaka zvakare uye hazvisi kurakidza kuti zimbabwe iri mukuzvitonga kuzere sekurwiwa kwakaitwa hondo yerusununguko
zvamira zvakadaro ponzwii nyanya panyaya iyoyi yemitemo yamuri kutaura hurumende inofanira kunge iri kuita sei
dai vakanga vagara pasi vaiedza kugadzirisa mitemo iyi iri oppressive repressive and suppressive
ko ivo vanhu nyanya madzimai ari mumabhizimisi vangazvidzivirire sei kuti vazoonawo mabhizimisi avo aya asingazoputswi nyanya vanenge vari kuita zvematuck shop nezvimwewo munzvimbo idzodzi dzeHarare nechitungwiza zvatiri kuona zvichiitika zuva nezuva pari zvino kunyange hazvo dare rakange rakatura mutemo wokuti makanzuro aya ambomira kuputsa zvivakwa zvevanhu
zvakakosha kuti vanhu vaende kunonyoresa mabhizinisi avo mazviro kwazvo vanhu vazhinji vanenge vachitiza kubhadhara tax asi ndiwo mutemo wenyika patinoitawo mabhizinisi edu tinofanirwawo zvakare kukoshesawo mitemo inenge iri mukati menyika ino tikagona kukoshesa mitemo tinoona kuti zvese zvinofamba mune zvakanaka asi hurumende yedu ngaigonewo kuwana matimu anenge achifamba munharaunda dzakasiyana-siyana vachidzidzisa vanhu mitemo yacho yavari kuti iri kutyorwa nevari kuita matuck shop iwayo asiri pamitemo nevari kuvaka dzimba dzinenge dzisimo mumaplani dzidziso yakakosha nekuti havasi vese vane zvivhitivhiti kana maredhiyo kana vane njere nechenjedzo yezvinenge zvichifanirwa kuitwa kungoerekana vanhu vangoti taakuputsa taakubvisa zvakadai munguva ino yatiri yakaoma tichangobuda mucovid-19 zvinhu zvakarema chaizvo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Linda Masarira kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu tiri kubva tatora nguva ino kuti tiwanikwe isu tichiti Happy Father's Day kuna vana baba vese vari kuteerera ipo pano paradio station yedu yeStudio 7 mangwana mangwana izuva ravana baba uyezve tichange tiri kuti kunemi mese vana baba vari pano paStudio 7 pastation yevanhu muve nezuva rakanaka ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko ndiri kutepfenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere checovid-19 icho chatekeshera pasi rose kusanganisira munyika yeZimbabwe
tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi ngatisanganei zvakare nemugovera svondo rinouya iye zvino tochipinda mune chimwe chirongwa cheupenyu hwedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu muchirongwa chedu nhasi tine hurukuro nemukuru wechikoro cheAftercare Trust School chikoro chakazvimirira chiri muHarare icho chiri pasi pemhuri yekwamari
Mari vaimbova mutungamiriri weNational Arts Council After Care Trust ndini director and founder of the school
amai Mari nhasi tiri kuti tikurukure pamusoro pechikoro chatinonzwa kuti makavaka kana kuti muchiri kuvaka asi chave kushanda cheAfter Care Trust School mungatiudza pamusoro pechikoro ichi
vakandemiri After Dr. K Trust School ine nhoroondo inoti nakidzei nokuti chakatanga chiri after school care. After school care zviro kuti taitora vana vabuda chikoro tovachengeta tovaitisa ma homework. Tapedza kuvaitisa ma homework tova occupy nema educational programs kuitira kuti vabereki vacho vopfuura vachitora vana vobva vaenda navo kumba. Saka pachinhambo chekuti vana vabude chikoro vondotamba murodhi vachiita tumisikanzwa sikanzwa tuya tuya, isusu taibva tati uyai kuafter care center moswera muriko muchiita mahomework enyu mozoenda zvenyu kumba, asi maswera muchiita zvinhu zvinoenderana nedzidzo dzamamuchiita kuchikoro. Pakaita vana vakatowanda zvokuti pataiitira pacho panga patova padiki kusvika kanzuro yazotipa nzvimbo land ndopatakazotanga kuvaka chikoro. Tavakaka chikoro ndopatakazoti ah nzvimbo yatakapiwa ka tokwanisa kutoita formal school, ndopatakazoita after care trust school which is now a formal school.
Vazhinji vanoziva zvikoro zvichinzi ichi chikoro ndechehurumende, ichi ndechemakereke,
ichi ndechekanzuru.
Imiwo muni mubatanidzwa here kana kuti mungadai muine sangano ramuri kushanda naro kana kuti kereke yamuri kushanda nayo kana kutsigirwa nehurumende?
It's a family trust inosanganisira mhuri yangu vamari neni nevana vangu, tisu tine chikoro ichi, so it's a family trust.
Iye zvino chikoro chiri kushanda kusvika pagwaro ripi?
Izvezvi tipatiri pano chava pagrade 5 gwaro rechishanu, nokuti gore negore tenge tichiwedzera grade, nokuti izvezvi tiri kuvaka rimwe block regrade 6-7 ndo richaita kuti 2023 vari mugrade 5 vane vava mugrade 7.
Vazhinji vanonzwa nyaya dzekuti chikoro chakazvimirira yatingati private school vanoona sezvikoro zvinodhura. Imiwo chikoro chenyu mungachiisa pabandiko ripi?
Isusu chikoro chedu hachidhuri, hachisi chezviya zviya zvinokurumbira kudhura. Chakaderera zvikuru zvekuti chinogoneka even nemamiddle income, even vashandi vehurumende chaivo vanokwanisa kutowidza vana vavo. Plus zvakare tinobvuma mapayment plan as long as they are honored.
After care trust school inowanika kupi mai mari?
After care iri muHarare munzvimbo yeBelvedere. Ndingati chikoro ichika is conveniently placed very close ku CBD.
Uyawo nyaya yevarairidzi zvakamira sei? Mune varayiridzi venyu vamunotsvaga moga here kana kuti munowana varayiridzi kubva kuhurumende?
Kwete, iko zvino tinotsvaga varayiridzi vedu tichivabhadhara tiriso.
Zvikwanisiro muchizvitsvagirawo zvakare?
Zvese zvinodiwa kuti chikoro chifambe tinozvitsvagira.
Zvii zvamungati musiyano pakati pechikoro chenyu nezvimwe zvikoro?
Tinochengeta vana after school ende zvinobatsira kuti vana vasaenda kumba vachinoita tumisikanzwa tuya tunenge tuchikonzerwa nokuti kumba vaenda kusina mubereki. Zvinobatsirawo futi kuti vabereki vasina vabatsiri mameids ayaya. Zvakare inini navamari we are educationists, takatrena kuva vadzidzisi tese. Background yedu ndevadzidzisi ende vakandimirimoza kuti chikoro chinoraniwa nevanhu vane educational background. Chakandotisiyanei nevanhu vanongopinda vachida kuita bhizimisi. Saka isusu ndodako kuti tinoziva zvinodiwa kueducation. Tinoziva kuti vana vanofanira kuchengetwa sei. Tinoziva kuti vana vanokuzwa sei. Zvinova zvinoita kuti chikoro chedu chive unique.
Manga makateerera kune mukuru wechikoro cheAfter Care Trust School chiri muHarare, amai Maria Mari, muchirongwa chedu upenyu hwedu. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Munhau dzemitambo. Mhuri yenhabvu muZimbabwe yapinda mukuchema zvichitevera kushaya kwemutambi wenhabvu akaita mukurumbira ari kuchikwata cheDynamos pamwe nechikwata chenyika cheMawarriors David Yogi Mandigora, uyo akavewo zvakare mutambi wekutanga kutora mukombe weSoccer Star of the Year nyika yawana kuzvitonga muna 1980. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mandigora ashaika kwapera zuva rimwe chete, imwe yeshamwari dzake vaCharles Mabika vaiunganidza mari kuti arapwe gumbo reruboshwe iro ranga richimutambudza. VaMabika vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekushaya kwaMandigora, uyo ashaikira kumba kwake kubva inona muHarare nhasi mangwanani. Mandigora, uyo anga ave nemakore 54 ekuberekwa, anga achifarira kunovhenekwa gumbo iri kuchipatara nhasi. Rimwe gumbo rekurudyi rwakadimburwa muna 2017 nechirwere chimwe chechecho changa chave kupararira kune rimwe gumbo. Madande mutande mudzimba nemunzvimbo dzekutandarira muri yenhabvu muZimbabwe iri kuchema kushayika kwemutambi akaita mukurumbira uyu. Mandigora akatamba muchikwata cheDynamos chaive nevatambi vaishura mare vakaita saMoses naKembo Chunga, Edward Katere, Mishek naSande Chidzambwa, David George naOliver Katea. Mandigora, uyo aizivikanwa zvekare saYogi, akatambira zvekare chikwata chenyika cheMawarriors kwemakore akati wandei, uyezve aive muchikwata cheZimbabwe chekutanga chakarova Zambia 2-1 muna 1980. Clayton Mnemo, uyo akatamba muchikwata chimwe chete naMandigora, anoti arwadzikana zvikuru nekushaya kwaYogi.
Tarasikirwa zvikuru nekufa kwaMandigora. Hatina kumbenge takazvitarisira kuti ndozvazvichaita. Mushure mekunge vanhu vanga vari mubishi rekutsvaga mari kuti anga achienda kuchipatara, tatazoshama takunzwa kuti ndozvaitira. Mandigora anga ari munhu anga aine rudo. Patakatanga kutamba nhabvu muchikwata cheDynamos akatibatsira zvikuru. Aiva ari munhu aifambira vamwe achitisimbisa kuti titambe bhora zvakanaka tisave nekutya. Tinochema pamwe chete nemhuri yake nekurasikirwa kwataita.
Vaimbove mukuru wesangano revatsigiri venhabvu reZimbabwe National Soccer Supporters Association vaEdzi Chivero vanoti mhuri yenhabvu muZimbabwe yese yarasikirwa zvikuru.
A loss to Zimbabwe, a loss to the soccer fraternity, a blow to the whole nation. Mandigora was a leader, a loving father, and we have lost one of our distinguished football ambassadors. May his dear soul rest in peace.
Mandigora, uyo akamburairidza zvekare Lancashire Steel, akasvitsa Dynamos masemifinari eCup Champions League muna 2008. Mandigora akaberekwa mumhuri yevana gumi, vasikana vanomwe nevakomana vatatu, iye ari wechinomwe. Urongwa hwekuradzikwa kwake hwanga husati hwaziviswa apo taenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inodzika mutemo unorambidza kufamba-famba kwemasvondo maviri kwevanhu mumatunhu madiki ekariba neHurungwe kumashonaland west, zvichitevera kukwira kweuwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19 mumatunhu aya. Bato rinopikisa reMDC Alliance rinoparura chirongwa chekukurudzira madzimai kuti atore zvigaro munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Ngonzora vanosangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Mhuri yenhabvu muZimbabwe iri mukuchema zvichitevera kushaya kwemutambi wenhabvu akaita mukurumbira kuchikwata cheDynamos nechikwata cheMawarriors David Mandigora. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kune avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, munokwanisa kudzibata pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.